chitsa uko 7, 8, 9, 10 kubva imomo. Oh, ini zvangu. Ivai nepenzura, nebepa, nezvose zvenyu zvakagadzirirwa. Nekuti ndinotenda kuti Ishe achati panguva huru. Zvino tiri, Pauro ari kusimudzira nekuisa panzvimbo Ishe Jesu. Zvino kana tikapedza izvimanerano, svondo mangwanani, izvo zvizhinji zvei zvichabatana chaizvo nemhari dzemangwanani esvondo. Nekuti iri kupatsanura sabata. Ndiwo mubvunzo mukuru pakati pemasabata anhasi. Uye ndinokukokai mese kuti muuye svondo mangwanani. Nekuti ndoupi wakafanira, mugovera kana svondo wekunamata. Bhaibheri rinoti nezvazvo. Uye saka zvadaro kana bhuku iri riri kupatsanura murayiro nenyasha, uye riri kuisa chimwe nechimwe panzvimbo yacho. Vaibheru vakakudzwa nemurayiro, uye Pauro aivaudza zvakaitwa nenyasha nemurayiro. Zvino, ngatiwanei kanheyo kadiki chete zvino. Tiri kutangira kumashure. Gara zviya ndakazvitengera magirazi ekuverengesa. Pamwe ndinogona, kana ndikakaruka ndatadza kuverenga usiku huno, ndinawo. Munoziva kuti zvose ndiri, ndinongopotsa nemakore maviri ekuve nemakore makumi mashanu ekubereka. Zvino, handioni sezvandaimboita pedyo neni. Hapo kuona kwangu, ndakatanga kucherechedza mazwi achiita madzengerero. Ndakafunga kuti ndaive ndakakuita bofu. Ndakaenda kunoongororwa, chiremba akati, kwete, wangopfuura makore makumi mana mwanakomana. Saka akati, kana ndikararama kusvika ndakwegura, kunogona kudzoka zvakare, kuwana kuona zviri pedyo zvakare. Akati, zvino unogona here kuverenga Bhaibheri rako kana ukarisundira kure newe? Ndikati, hongu. Akati, mushure mechinguva, ruoko rwako haruzoi rwakareba zvakakwana. Uye saka ndinoimba zvino mukunzvera uku kuti ini, Bhaibheri diki reCollins rine mavara akakura zvakanaka mariri. Ndinogona kuriverenga zvakanaka kwazvo. Asi patinosvika munzvimbo huru dzakadzika, patinofanira kutora testamende itsva netestamende yakare, dzobatana pamwe chete, ndine Scofield diki. Zvino, ndakajaira Bhaibheri reScofield, makatarwa-tarwa maro. Handiverenge zvinyorwa zveScofield zvino, nekuti handibvumirani naScofield pane pfungwa dzake zhinji. Asi ndinofarira nzira yarakarongwa nayo, nekuti iri ndave naro kwenguva yakareba, uye ndikariverenga, uye zvakanyanya, kusvikira ndinoita sekuziva maonero andinoita chidzidzo changu. Izvi zvese zvitsva kwandiri, zvekudzidzisa. Uye handisi mudzidzisi zvakanyanya, asi mondiitirawo mwoyo murefu kwechinguva. Ndichakuudzai chokwadi sekuziva kwandinochiita zvisinei. Zvino, bhuku iri ndiPauro munorangarira. Aive, takamuwana sei? Aive mudzidzisi mukuru pakutanga kwacho, kana kuti mudzidzi mukuru. Zvino, akange akadzidziswa mutestamende yakare. Pane chero munhu here angandiudza zvino kuti watakawana kuva mudzidzisi wake aive ani? Gamarieri. Mumwe wevadzidzisi vakakurumbira vezuva iri. Uyezve Pauro, tinoona rimwe zuva, asati ava kudadzwa kuti Pauro, pane here angandiudze kuti zita rake raiva ani? Sauro. Uye aive nesimba rakakura muJerusarema, simba rechinamato. Zvino akauya semunhu akadzidziswa chaizvo wezvekunamata. Aigona kutaura mitauro mina kana mishanu yakasiyana, uye murume akangwara kwazvo. Saka dzidzo yake uye neungwaru zvakamubatsira here? Kwete. Akati akatozofanira kukanganwa zvese zvaaiziva kuti adzidze Kristu. Saka tinoona zvino hazvitorere munhu akangwara kana munhu akadzidza. Zvinotora munhu ari kuda kuzvininipisa pamberi paMwari, zvisinei nekuti zvakadini. Maizviziva here kuti Dwight Moody aive asina kudzidza kwazvo kusvikira zvechokwadi zvinyorwa zvake zvaive zvakashata zvekushata zvino. Vaitozogadzirisa mharidzo dzake nguva dzose. Akanga ari munyori asingagoni kwazvo, asina kudzidza zvakanyanya. Maizviziva here kuti Petro naJohani vemubhaibheri vakanga vasina kudzidza zvakanyanya zvokutosvika pakutadza kunyora zita ravo chairo, uye vaisariziva riri pamberi pavo? Muapostora Petro aive nemakiyi ekuumambo, aisatoziva zita rake rakasainwa pamberi pake. Pafunge ipapo. Bhaibheri rakataura kuti akanga asingazivi uye asina kudzidza. Saka zvino ndipawo mukana. Ameni. Hongu changamiri. Zvinoramba zvichidzika kuona kuti Mwari vakagona kuzviita izvozvo kumunhu. Zvino, uye tinoona kuti Pauro paakangowana chiitiko chikuru, ndinoda kukubvunzai, chiitiko here chekuuya kuna Kristu? Munhu wese ane chiitiko here? Hongu changamiri. Hongu changamiri. Kuberekwa. Chiitiko. Uye saka takanga tiri muLutheran College kasirika. Ndava nemukana wakanaka masikati ano ndanonoka ndichifanirwa kunge ndiri ikoko na 12 o'clock pakususura kwemasikati na Thomas Hare. Vangani vakambonzwa nezvake, mare ine mukurumbira wekunamata muIrish. Uye anga aine hama app pachirongwa chake. Uye akaonekwa pano munzvimbo zhinji muAmerica. Zvino ndasusura pamwe naye nhasi. Zvino tanga tiri, tanga ndanonoka neangaita maawa matatu. Dzaive dzingaita 3:30 kuti 4 patadya. Asi zvanga zvakanaka. Uye tanga tiri kukurukura pamusoro pezvinhu izvi. Zvekuti chirudzi Jesu Kristo ari iye musoro wezvinhu zvese. Zvino Pauro paakazviziva izvi, akave nechiitiko izvi. Uyezve asati agamuchira chiitiko izvi, chinofanira kudzokera kuBhaibheri. Uye tinoona kuti iye akabva ndokuenda kune imwe nyika. Uye ikoko akanogara kwemakore matatu achinzvera Rugwaro kuti aone kana chiitiko chake chakanga chiri chechokwadi. Zvino tinoona kuti aive nechinhu chikuru chekutarisana nacho. Akatozodzoka uye ndokuzotaurira kereke yake vanhu vese zvinhu zvacho chaizvo zvaakanga atambudza zvaive zvechokwadi. Wakatozofanira kuita chinhu chakadaro here? Zvirokwazvo potse vese vakadaro vakatozodzokera kunoti vanhu ivava taidaidza kuti vamurikwa tsvene. Ndakazoziva kuti zvaiva izvo chaizvo, maona. Ndizvo takatozongotendeuka uye zvinhu zvataimbovenga tave kuzvida zvino. Kushandurwa chinhu chinoshamisa chisinganzwisisike. Zvino ndataura chirevo ichocho chemuumburuki mutsvene. Hakuna chinhu chakadaro. Hakuna chinhu chakadaro. Asi vanodana vanhu kudaro vanhu veutsvene. Asi hakuna vaumburuki vatsvene. Hakuna chinhu chakadaro. Hakuna umbowo hwechero kereke zvayo hwakambonyorwa zvakadaro. Sekuona kwandingaita pamazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu neanoraudzira masangano akasiyana. Hakuna sangano rakadaro semuumburuki mutsvene. Rinongori zita rakanamatidzwa nadhiabhori pakereke. Asi vaiva daidza muzuva iroro, vangani vanoziva zvavaiva daidza muzuva raPauro. Vapengereki, muneziva here zvinoreva kuti mupengereki? Kupenga. Vanhu vanopenga. Saka ini ndichangodaidzwawo kunzi muumburuki mutsvene. Semupengereki, havaidaro here? Saka kana ivo kana vakadaidzwa kudaro uye vakafara. Uye Jesu akati tiite chiine zvazvo. Akati farai uye mufarisise, nekuti mubayiro wenyu mukuru kudenga. Nekuti vakatambudza saizvozvo vaprofita vakakutangirai vakazviita. Akataura kuti farai zvakanyanyisa. Chero chinhu chakanyanyisa chakasimudzwa kumusorosoro kufara kwazvo. Zvino vadzidzi pavakawanikwa vakakodzera kutakura kuzvidzwa kwezita raJesu, vakafara nemufaro mukuru kuti vakakwanisa kutakura kuzvidzwa kwezita rake. Uye nhasi vanhu vazhinji nhasi, kana zvikaitika kuti vavadana kuti vaumburuki vatsvene, vanodududza nekutya ini zvangu. Pamwe ndainge ndakakanganisa pakutanga kwacho, asi ivo vaitofara nezvazvo. Oh, ini zvangu kutakura zita. Uye zvino muzana remakore rechipiri vakavadaidza kuti vanobereka muchinjikwa. Ipapo makristu vaigara vakatakura muchinjikwa kumusana kwavo kuratidza kuti vaive vakarovererwa pamwe naKristu. Vanovadaidza kuti vanobereka muchinjikwa. Zvino ndinoziva kuti makatorike vanozvidaidza pachavo izvozvo, asi yakanga isiri kereke yekatorike. Yaive kereke yechiprotestanti isati yadaidzwa kuti kereke yechiprotestanti. Hapana chimwe chayaipikisana nacho kunze kwechivi.
Chikonzero ichidaidzwa kuti kereke yechiprotestanti nhasi ndechekuti yakapikisa dzidziso yechikatorike, asi iri iyo zvakadaro yaiva isina mapoka mapoka panguva iyoyo pavaidaidzwa kunzi vanobereka muchinjikwa.
Ingotorai nhoroondo yaJosephus nevamwe vanyori uye nemaBhabhironi maviri aHisikopi nemamwe akadaro, uye muchawana kuti ndizvozvo kuti vakanga vasiri kereke. Kereke yekutanga yakaitwa sangano yakambovepo yaive kereke yekatorike, angangoita makore mazana matatu paboka revaapostora vekupedzisera. Anenge makore mazana matatu akazotevera kereke yekatorike yakaitwa sangano. Zvino kutambudzwa kwakatanga ndokumanikidza vanhu kupinda mukereke yekatorike. Zvino vakava nekereke nehurumende zvakabatana. Zvaive mumashure zvaidaidzwa sekunzi kutendeuka kwaConstantine kubva muchihedheni kuenda kuchikatorike. Asi kana paine munhu akambovenga nhoroondo yake, haana kumbotendeuka zvinhu zvaakaita. Oh, ini zvangu, chinhu chega chaakamboita chezvekunamata kwaiva kuisa muchinjikwa pakereke yamutsvene Sofia. Ndicho chete chinhu chaakamboita chaakatomboita seanonamata. Akanga ari munhu akatsauka, asi vanokudaidza kuti kutendeuka kwake zvakangoda kufanana nekumwe kunonzi kutendeuka nhasi. Zvino Asi tinoona kuti Paulo paakatendeuka uye akava nechiitiko ichi chechokwadi, akanyatsotendeudzwa zvizere. Uye munoziva kutendeuka kunoreva kuve wakatendeudzwa. Uri kuenda nenzira iyi uye wotendeuka wotanga kudzokera nenzira iyi. Hongu changamiri, kutendeuka kutarisa kwawabva. Zvino Paulo paakangotendeuka asati amboita kuti chiitiko chake, zvino akava nechiitiko chinoshamisa. Zvino ndinotenda kana ukagamuchira Kristu semuponesi wako pachako, chitori chiitiko. Ndinotenda mufaro wekuziva kuti chivi chako charegererwa zvinongofadza mwoyo wako zvakanyanyisa. Asi zvakare, kana Mweya Mutsvene wakaropafadzwa waburuka, ichocho chiitiko, kuberekwa patsva ikoko kwausingazombofa wakakanganwa. Unobva wava mwana wamwari, uye hezvino zvinozviita. Munozviziva sei, hama Branham? Zvino izvi zvidzidzo zvekudzidzisa. Vanhu vazhinji maMethodist vanoedza kuti vakadaidzira pavakauwana. Saka zvakanaka kana wakauwana ndokudaidzira, zvakanaka, nekuti wakadaidzira chaisave chiratidzo chekuti waive nawo, nekuti vazhinji vakadanidzira uye vasinawo. MaPentecost vakati vakataura nendimi vakauwana, zvakanaka. Kana wakataura nendimi ukauwana, zvakanaka, asi unogona kutaura nendimi asi zvakadaro usinawo. Saka munoona, zvisinei, chiitiko chekubva murufu kuenda kuupenyu, apo zvinhu zvese zvakare zvinofa uye zvinhu zvese zvinova zvitsva. Kristu anova wemazviro kwazvo. Zvinhu zvakare zvinodonha, midzi yekare yekuva munyama. Munoziva here kugobora mudzi? Taisitora badza tichibva tangodzika pauri, zvino touchera kusvikira pasisina kana chidimbu chaisara imomo. Zvino vakati, kana paine chero mudzi wenduru unobuda mauri, udzurirei kunze. Ndizvozvo, uye ndizvo zvinoitwa neMweya Mutsvene, kudzura midzi yese, kuicherera kunze, woiunganidza, woipisa, ibvisei, unowana chirimwa chakanaka ipapo kana tikadaro. Zvino Pauro akaziva kuti chimwe chinhu chakaitika, saka anoenda zasi zvakare muArabia, uye ikoko anonzvera kwemakore matatu pane vaprofita vese vemutestamendi yakare, maprofitiro avakaita. Zvino akazoona kuti chaive chokwadi chemazviro kwazvo. Zvino enzanisa izvozvo nanhasi uno. Munoona pachiitiko ichi chatakava nacho pano pakereke diki ino, chenyamatsatsi yemangwanani yakaoneka uko, chiedza chikuru chiya chakadzika chaizofanotaura nekuratidza zvinhu zvaizoitika. Munoziva, zvinoshamisa kwazvo, asi hama yangu mushumiri yakandiudza kuti zvaiva zvadhiabhori, uye ndakatadza kuzvinzwisisa. Saka handina kutaura chinhu nezvazvo kusvikira humwe usiku pakave nechiitiko chakaitika kumusoro uko kuGreensmill, Indiana, apo mutumwa waJehovha akauya achifamba nepasi zvino ndokumira ipapo akazviratidza nerugwaro ndokubva zvatungidza moto. Ipapo wakabva watanga kuenda, uye pasingadariki mushwe svondo wapfuura, takaona kuratidzwa kusingakundike kwaJesu Kristu, anogona kutora munhu asina kumbofamba uye asina tsingai yake inomuita kuti akwanise kumira yakaenda. Apo vekwamayo navana chiremba vepamusorosoro vakati zvapera zvachose. Uye akagara ari bofu, akasimuka ndokubuda muchivakwa achisundudzira wiricheya yake achidzika nemastepisi achigona kufamba nekuona semumwe munhu wese. Zvinoratidza kuti isimba raIshe Jesu vakamuka. Hezvo kaizvo, ndiye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Saka hatisi boka rinofara here manheru ano, kuziva kuti Mwari vakasimbisa chiitiko chikuru ichi chatinacho chichifananidzirwa nebhaibheri rake uye nevimbiso. Naizvozvo tinofanira kufarisisa. Zvino tinocherechedza zvino kuti muchitsauko 2 tinoona kuti hatifanire kurega zvinhu izvi, hatifanirwe kushayira hanya zvinhu izvi. Tinofanira kubatisisa zvinhu izvozvo, uye kwoisi tichapukunyuka sei kana tisine hanya neruponeso rukuru rwakadai? Chii chatichaita zviri maererano neshoko raMwari kana tamira panzvimbo yekutongwa? Haugoni kuti handina kumboziva chero musiyano? Oh, hongu waiziva. Zvakanaka, zvino hama Branham anogona kunge vakakanganisa ichokwadi, asi Mwari havana kukanganisa, shoko ravo harina kukanganisa. Uye chingofunga nezvechinhu chimwe chete, Bhaibheri raimborarama muapostori vari kurarama zvakare. Oh, ngariropafadzwe zita rashe. Handinofunga kuti ndine makore makumi mana nemasere ekuberekwa,
ndave pedyo nemakumi mashanu uye mazuva angu eudiki akapera nezvimwe zvakadaro kuziva kuti kubvira ndiri mukomana mudiki kuti ndaive nevimbiso iyi yakaropafadzwa uye ndakaizivisa kuhama nehanzvadzi dzangu uye kuona zviuru chaizvo zveavo vakabuda murima kuziva kuti tiri kuenda kumusha wedu wekusingaperi kune vakaropafadzwa uye kana tabhenakeri ino yevhu ikaparara ndisati ndapedza kuparidza kune imwe yakatimirira mhiri uko hareruya kuziva kuti pane vanhu vazhinji vakagara pano vokuti kana vari vazosiya upenyu huno zvino tisati taendesa mutumbi wavo kune avo vanoviga vanenge vave mutumbi uya wakabwinyiswa uri mhiri uko vachifara nevatsveni vamwari vatove kare muupo hwamwari vachizorarama nekusingaperi nekusimbiswa kwakakwana kwemazviro kwazvo kwekuti ndizvozvo chaizvo amen izvozvo zvaizoita kuti mupresbyterian adanidzire zvakadaro svondo hazvina here vanhu ivavo vaive mapresbyterian zviro kwazvo vaizodaro kufunga ndosaka vanhu vachiita manyawi nhai kana iwe uchiita manyawi nekurova bhora kana kukanda rimwe mubhasiketi zvichawedzera zvakadini kukuita kuti uve nemanyawi kuziva kuti wapfuura kubva kurufu uchienda kuupenyu kuti uri chisikwa chitsva muna kristu unozviziva nenzira iyo mweya wako unokutungamira kure nepfinhi nenduru neruvengo nezvinhu zvese zvemunyika uye mwoyo wako wogara wakananga pana kristu ndizvo zvinangwa zvako ndizvo zvoga zvaunofunga nezvazvo mupfungwa dzako pamwoyo wako ese masikati neusiku paunoenda unorara usiku uye woisa maoko ako shure kwako seizvi uye wongorara ipapo uye uchimurumbidza kusvikira wakotsira womuka ari mangwanani uchiri kumurumbidza amen ini zvangu ndakaedza kumurumbidza ari mangwanani tange tichimuka nguva ingaita 4 o'clock hama udineni tichibuda mangwanani ngwanani kuenda kunovhima tsindi ndinomurumbidza pasi pemuti woga woga ndinotenda wandasvika kwauri handikwanisi kuona muti ndikasamurumbidza kufunga kuti akameresa muti iwoyo woona kahwiza kadiki kekare kachibhururuka mudenga anoziva hwiza iyoyi unoti hazvina maturo hamabhill kwete hazvisi anoziva kune tsindi yoga yoga anoziva kune shave shave roga roga handiti pane imwe nguva aida mari zvino akati petro pane hove nguva yadariga yamedza kobiri rakangoringana rinokwanira nezvatinoda enda unokanda chirauro imomo ndichaitumira ikoko tora kobiri iroro kubva muromo mayo nekuti haikwanisi kurishandisa iyo pachayo enda unomubhadhara chegumi chedu nemutero amen zvino masvondo mashomo apfuura ndakaona kahove kadiki kakaurayiwa kakayangarara pamusoro pemvura mose makanzwa nyaya yacho pana hamawood nemunin'ina wavo nevamwe ari pano kuti vazvipupurire kahove kadiki ikako kakarara kakafa kwehafu hour kari pamusoro pemvura nematumbu ako akadhonzerwa kunze akabuda nemumuromo mako zvino mweya mutsvene mukuru akadzika pasi shure mekunge wataura nezuro wacho uri kuzoona rumuko rwekamhuka kadiki zvino mangwanani akatevera kuda mushure zvishoma zuva rabuda takaona kahove kadiki kaya kasina kupfuura apa kureba mweya wajehovha pawakadzika pasi zvino kati kahove kadiki jesu kristu anokupodza zvino kahove ikako kakafa kainge kachiyangarara pamusoro pemvura kwehafu yeawa chaiyo kakauya kuupenyu ndokutuhwina kachienda zvine simba sezvakaikwanisa zita rashe ngarirumbidzwe anoshamisa kwazvo ndosaka pauro aigona kutaura kuti aiva murudzi rwamerikizedheki akange ari merikizedheki merikizedheki akanga asina mavambo emazuva aiva asina magumo emakore aiva asina mavambo eupenyu kana magumo eupenyu akanga asina baba kana amai saka haigona kuve mumwe munhuwo chero waaiva ari achiri mupenyu manherano saka pane mhando imwe chete yeupenyu husingaperi uye ihwohwo ndehwamwari manhero apfuura patainge tichikurukura imwe hama yaisanzwisisa utatu hwamwari uye nematauriro ataiita nezvazvo kuti jesu akamira apo murume ane makore angangoita makumi matatu ekuberekwa zvino akati vakati madzibaba edu akadya mana murenje iye akati uye ivo vese vakafa asi akati ndini chingwa cheupenyu chinobva kuna mwari kubva kudenga chokuti munhu akadya uye haafe vakati madzibaba edu akandwa kubva padombo murenje akati ndini dombo racho murume ane makore makumi matatu ekuberekwa
Akati Abraham akafara kuona zuva rangu. Nai ndokuti zvino unorevesa kundiudza kuti iwe wakura saAbraham uye hausati wasvitsa makore makumi mashanu okuberekwa. Uye unorevesa kutaura kuti wakaona Abraham uyo anga akafa kwemakore mazana masere. Tinoziva kuti une dhimoni zvino unopenga. Ndizvo zviri, ndizvo zvinoreva dhimoni, munhu anopenga. Vakati une dhimoni uye unopenga. Akati Abraham asati avepo ndiri. Ndizvo zvaaive. Akanga asitori munhuwo zvake, uye akanga asiri muprofita. Aive Mwari. Mwari vachigara panyika mutumbi wenyama unonzi Jesu, mwanakomana waMwari munyama. Ndizvo chaizvo zvaaive. Zvino tinomuona nechepano kuti muchikamu chekupedzisira zvino chekupfigwa kwechitsauko 2, icho chandanga ndichida kusvika kwachiri kutangira pandima 16 kana ndima 15. Uye akadzikinura avo nokuda kwekutya rufu, rufu paupenyu hwavo hwose vaive varanda. Ndizvo zvaakataura kuti Jesu akaita, kuti akauya kuzovadzikinura kubva muuranda avo vainge vachitya rufu upenyu hwavo hwese. Zvino hapachina chikonzero chekutya rufu. Zvino chokwadi katinodaro, isu hapana mwedu anoda kwatinodaidza kuti kufa. Asi munoziva here kuti kana munhu azvarwa patsva, haagoni kufa. Angave sei neupenyu usingaperi wozofa, haagoni kuzviita. Chinhu chega chiri rufu inzwi rekuti rufu rinoreva kupatsanurwa. Zvino achapatsanurwa kubva muupo hweziso redu, asi anogara ari muupo hwaMwari uye acharamba arimo. Saka rufu harusi chinhu chakaoma. Rufu chinhu chakabwinyiswa. Rufu ndiro runotitora rwotiisa muupo hwaMwari. Asi zvino ndizvozve isu zvatiri vanhu, tinofamba muzvinhu izvi zvakasviba pano. Isu hatizvinzwisise sezvatinofanira, uye ndizvozvo kana marwadzo anodzipa rufu auya, anoita kuti wacho mutsvene-tsvene wedu atye pamwe nokudududza. Rwakaita kuti mwanakomana waMwari ati mukombe uyu haungapfuuri here. Chinhu chakaipisisa kwazvo, musazvitora zvisizvo, nekuti isu murango wechivi rufu rwuri uye runofanira kuva rwakaipisisa kwazvo. Asi kana tikangokwanisa kutarisa seri kwechidzitiro mhiri uko, ndiko kwazviri Ishe ngavaropafadzwa. Seri kwechidzitiro ndiko uku munhu anoshuvira kutarisa manherano. Hana Mae Snelling mudiki nevamwe vaiwanzoimba rwiyo pano, Ishe regai nditarise seri kwechidzitiro chenguo, munhu wese anoda kukuona. Zvino hepano patiri mundima 16, nekuti zvirokwazvo akatora, nekuti zvirokwazvo haana kuzvitorera pari hunhu hwevatumwa, asi akazvitorera mbeu yaAbrahama. Tinoda kubatirira pane izvozvo zvekare zvino. Zvino tiri kuuya zasi chaipo kuti titore, nekuti chikamu chekutanga chechitsauko 3 chino, chikamu chekupedzisira chacho, chinobatana mukati pazuva iroro resabata kuitira sondo ino iri kuuya. Zvino tarirai, haana kutora hunhu hwevatumwa. Zvino ndiani iye waari kutaura nezvake? Kristu. Kristu ndiani? Mwari, Rogosi yaMwari. Zvino regai nditsanangure izvi zvakare kuti muve nechokwadi. Mwari havazi vana Mwari vatatu. Utatu hwaMwari huri mune mumwe. Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene hazvireve kuti kuna vana Mwari vatatu vakasiyana. Kana zvirizvo, taizove vahedheni. Ndicho chikonzero majudha vasingakwanise kunzwisisa. Hazvina kumbobvira zvakadzidziswa mubhaibheri. Zvino zvinodzidziswa mukereke yekatorike. Zvirokwazvo ndiko kunobva rubhabhatidzo rweutatu. MuAfrica vano kubhabhatidza katatu wakatarisa kumberi. Kamwe kuna Mwari Baba, kamwe kuna Mwari Mwanakomana, kamwe kuna Mwari Mweya Mutsvene. Zvino iko kukukanganisa. Hakuna dzidziso dzakadaro dzeizvozvo mubhaibheri, maona. Uye zvino ndizvo zvavaidzidzisa. Zvakadzika kubudikidza naLudha, kubva muna Ludha ndokupinda muna Wesley, zvichidzika nemazera zvichingoendera mberi. Asi hazvina kumbobvira zviri dzidziso yeBhaibheri. Zvakagara zviri mhosho kubvira pazvakatangwa. Zvino saka Mwari vaive pakutanga, pasati pave kana nechiedza, pasati patombova kana neatomu, pasati pambove kana nenyeredzi, pasati pambove nechero chinhu chinoonekwa, Mwari vaizadza nzvimbo yese.
uye imomo makanga musina chimwe chinhu kunze kwekuchena. Rudo rwakachena, uchene wakachena, kururama kwakachena, wakanga uri mweya. Vaifukidza nzvimbo yese kubva muna ziendana kuenda rose ratisingakwanise kunzwisisa. Zvinopfuurira chero chinhu chatingafungidzira. Zvokuti kubudikidza negirazi iri taigona kuona chinhambwe chenzvimbo yekunosvikwa nechiedza mumakore mamiriyoni zana neanoraudzira. Pafungei ipapo, chinhambwe chenzvimbo yekunosvikwa nechiedza munguva inoita zana remamiriyoni emakore, uye chiedza chinofamba angaita mamaira zviuru zvisere pasekondi, uye kukura kwenzvimbo yekunosvika chiedza mumakore zana nemiriyoni. Chimbofungai kuti mamaira mamiriyoni mangani aanozenge ari. Hawaigona kana kuverenga nhamba yacho. Unogona kungotora mutsara wevana pfumbamwe uye wouisa uchitenderera Jeffersonville. Uye zvakadaro unotenge usati waupatsanura mamaira emamaira. Pafungei ipapo, uye kumberi kweikoko kuchine nyeredzi nedzinyika. Zvino Mwari pasati pambowa neimwe chete yadzo dzose vaivepo. Maona. Uye zvino Rogosi yakabuda kubva muna Mwari, iyo yaivero Rogosi. Zvese izvi ndokutanga kuumbika kuita chimiro chemutumbi. Uye chimiro chemutumbi ichi chakadaidzwa mudzidziso dzevadzidzi Rogosi. Rogosi yakabuda kubva muna Mwari. Nemamwe mashoko izwi riri nani rao raive ratinoti Theophany. Theophany mutumbi wemunhu wakabwinyiswa. Kwete chaizvo nenyama neropa sezvauchange uri muchinhano chawo chakabwinyiswa, asi ndewe chimiro chemutumbi wemunhu usingadye kana kunwa, asi mutumbi wakatimirira patinongobva kusiya uno uyu. Zvino imomo tinopinda mutumbi iwoyo, uye ndiyo mhando yemutumbi uyo Mwari wavaive nekuti vakati ngatiitei munhu ari mufananidzo wedu chaiwo uye akafanana nesu. Zvino munhu paakapinda mutumbi iwoyo aive neutongi pamusoro pehove dzese neshiri nemhuka dzesango, uye zvakare pakanga pasina munhu wekurima ivhu. Genesis 2 akatogadzira murume nemukadzi, asi hapana munhu wekurima ivhu. Zvino Mwari vakabva vagadzira munhu kubva muguruva renyika. Vakamupa ruoko rwakaita se rwechimpanzi, vakamupa tsoka yakaita seyechitsere, vakamuita pamufananidzo. Uye mutumbi uyu wepanyika uri mumufananidzo weupenyu hwemhuka, uye unogadzirwa nemhando imwe chete yezvinogadzirisa. Mutumbi wako wakangogadzirwa nemhando yezvakangofanana nezvinogadziriswa bhiza kana imbwa kana chero chinhu chakadaro. Wakagadzirwa necalcium, potash, petroleum, chiedza chemudenga. Haungori bedzi, nyama yose yakadaro haina kufanana. Inyama yakasiyana, asi yakagadzirwa kubva muguruva renyika kwayakabva. Asi mutsauko pakati pemhuka nemunhu, Mwari vakaisa munhu wemukati mumunhu, uye havana kumisa mhuka, nekuti munhu wemukati vaive munhu ndiyo Theophany. Ini handimbofi ndakasvika kune chidzidzo ichi, asi ndinofanira kuwana izvi. Tarisai, hamurangariri here apo Petro aive mutirongo uye mutumwa waJehovha akauya ndokuvhura masuo? Takanga tichipfuura nemusupamaketi kumusoro kuno rimwe zuva. Zvino musuo akavhurika pamberi pedu. Ndakati, munoziva Bhaibheri rakava nazvo kutanga. Maona, zvino musuo unofamba uri wega. Zvino Petro paakabuda achifamba nepavarindi vaya vaive vakapofomadzwa kwaari, akapfuura murindi wemukatikati, murindi wekunze, akabuda achipinda muruvanze ndokupfuura nepamadziro, akabuda achipinda mumugwagwa. Uye hapana mumwe wavo akaziva kuti aive ani. Uye havana chero vakafunga kuti aive mumwe murindi kana chimwewo chinhu. Ivo akangopfuura nepo, zvino suo rakavhurika roga paakabuda kunze ndokuvharika kumashure. Zvino paakabuda kunze uko akafunga kuti ainge arota. Zvino akaenda zasi kuimba yaJohani Mariko, uko kwaaiva nemusangano wekunamata, uye aigogodza kuva pakati penyu. Oh, vanobwinya, vanoshamisa. Zvino haana kugadzirwa muchimiro chemutumwa, asi akatora mbeu yaAbrahama. Mwari vakava mbeu yaAbrahama. Zvino dai tanga tiine nguva kuti tidzokere tiratidze maitiro avakazviita musungano. Makandinzwa ndichiparidza nezvazvo kakawanda kuti akatora sei mhuka dziya ndokudzitsemura nepakati ndokukanda njiva nehangaiwa imomo. Zvino akatarisa ndokuona hutsi hushoma kutyisa kutemba rufu. Tevere, vira raifungaira gehena. Asi mberi kwazvo kwakabuda chiedza chidiki chichena. Zvino kachena kadiki kakapinda pakati penhindi dzechibayiro ichocho chakatemwa, zvichiratidza kuti ndizvo zvaaizoita. Zvino akatora mhiko paakazviita. Zvino akanyora sungano achiratidza zvaaizoita. Iye Jesu Kristu akauya panyika, Mwari Emanueri, Mwari munyama. Zvino paKarivhari akabvamburwa. Zvino mweya wake wakadzoka pakereke, uye mutumbi wake wakasimudzwa mudenga ndokugadzikwa pachigaro cheushe chaMwari. Chigaro cheushe chaMwari. Uyo ari pachigaro cheushe ndiye mutongi. Tinozviziva izvozvo. Saka kutongwa kuripi? Baba vakapa havatongi munhu, asi Baba vakapa kutonga kwese kumwanakomana. Saka ndiye, uye upenyu hwake ndiye muprisita mukuru, agere ipapo nemutumbi wake pachake sechibayiro kuti akumbirire kureurura kwedu. Amen. Hama, izvozvo zvinoisa chimwe chinhu mauri. Cherechedzai, akatora mbeu yaAbrahama. Akava munhu. Mwari vakaitwa nyama pakati pedu kuti vatidzikinure. Nemamwe mashoko, Mwari vakave chivi kuti isu vatadzi tigove vagoverani vake. Uye kana tichiva vagoverani vake, tinodya zvake. Taive vanhu vari mukutambanuka kwenguva makumi manomwe. Zvino Mwari vakaburuka ndokuva mumwe wedu makumi manomwe kwenguva yavo yakatarwa kuti tikwanise kuve nemugove muupenyu hwavo husingaperi. Uye kana tazvarwa patsva, tiri vanakomana nevanasikana vaMwari, uye tine upenyu husingaperi, uye hatifi takaparara. Oh, muponesi akaropafadzwa zvakadini. Oh, hapana nzira yekuzvinyora. Hapana nzira yekuzvitsanangura. Zvinongopfuurira kutsanangura. Hapana anogona kutsanangura kuti zvakakura sei. Muri mukuru, muri mukuru. Ndizvozvo.
In all things it behooved him to be made like unto his brethren.
Naizvozvo, pazvinhu zvose wakafanira kuti aitwe akafanana nehama dzake. Hafungei kuti ave muprisita mukuru ane ngoni uye wakatendeka pazvinhu zvaMwari. Teererai pane izvi, kuti ayananisire chivi chevanhu. Kuyananisa. Zvino Mwari vachiziva nduramo, vakatozova vasina nduramo kuti vanzwe zvazvaiva kuva mutadzi kudzokera kunoyananisa kubudikidza neyananiso uye nekunzwira vanhu tsitsi. Ndima inotevera, iteererei pano. Nekuti zvaakatambudzika iye amene, Mwari havaigona kutambudzika mumweya. Vakatozova nyama kuti vanzwe kurwadza kweurwere, kuti vanzwe muedzo weruchiva, kuti vanzwe muedzo wekushayiwa, kuti vanzwe muedzo wenzara, kuti vanzwe simba rerufu. Kuti azvitorere paari kuti amire muupo hwemweya mukuru Jehovha. Mweya kwete munhu. Mweya kuti areverere kuupenyu huno. Uye Jesu akazvitora kuti atireverere nekuti anoziva kuti zvinoita sei. Paunorwara anoziva manzwiro aunoita. Paunenge uchiedzwa anoziva manzwiro aunoita. Zvino makambocherechedza here patinovhotera mutungamiri wenyika? Murimi wese anovhotera mutungamiri akambenga ari murimi nekuti anoziva chikamu chakaomarara cheupenyu hwemurimi. Maona, anoda mumwe munhu anonzwisisa. Uye Mwari vasati vambonzwisisa, ivo vari utsvene ihwohwo hukuru, vaigona sei kuzonzwisisa mushure mekunge vapomera munhu? Neutsvene hwavo vakapomera munhu. Uye nzira chete yavangazive kururamisa munhu ndeyekuva munhu. Uye Mwari vakafukidzira mhandara uye akabereka mutumbi, kwete ropa rechiJudha, kwete ropa remarudzi, asi ropa ravo pachavo, Ropa ramwari rakasikwa pasina kusangana pabonde zvachose imomo. Mariri zvachose pasina chishuo chekusangana pabonde. Zvino chizenga ichi cheropa chakasikwa mumimba yemudzimai uyu chakabereka mwanakomana. Zvino paakabhabhatidzwa naJohane Mubhabhatidzi, Johana akati, ndinopupura ndichiona mweya wamwari wakaita senjiva uchidzika pasi uye uchigara paari. Ndosaka Jesu aigona kutaura kuti masimba ese ari kudenga nepanyika akaiswa muruoko rwangu. Mwari nemunhu vakava mumwe. Matenga nenyika zvakambundirana. Uye ndivo vaive avo vanogona kupa yananiso yechivi chedu. Ndicho chikonzero chekuti muzita rake kupodzwa kunoitika. Anoziva kurwadziwa kwako. Makambonzwa here karwiyo akakadiki kare?
He can save and he can heal.
Amen.
Take your burden to the Lord and leave it there.
That's right.
Ndizvozvo chaizvo. Anoziva.
When our bodies rack with pain and our health we can't regain, just remember God in heaven answers prayer. Jesus knows the pain you feel. He can save and he can heal. Just take your burden to the Lord and leave it there.
Ndizvo zvoga zvaanokumbira. Ingousiya ipapo. Sei, ndiye muprista wedu mukuru akamira pano, anoziva manzwiro aunoita, uye anoziva nzira yekukuyananisa kuti udzokere kunyasha, uye kuti anokudzorera sei kuutano hwako. Anoziva zvese nezvazvo, akatambudzika. Kana usina nzvimbo yekuisa musoro wako, akadarowo zvimwe chete. Kana aine hembe imwe yekuchinja, aivawo nezvimwe chetezvo. Paunosekwa kutambudzwa, akavawo nezvimwe chete. Teererai pandima yekupedzisira zvino. Zvakanaka. Anogona kubatsira avo vanoedzwa. Kana nemamwe mashoko, anokwanisa kuchengetedza avo, kubatsira avo, kuita kuti avo kuvanzwira, nokuti Mwari pachavo vakava munhu kuti vazvinzwe. Munorangarira umwe usiku hatina kudzidzisa pane izvozvo here? Kuti Mwari vaifanira seiku rufu rwaive nerumborera marwuri, kutyisidzira marwuri. Mazuva avo ese vaive muuranda maererano nerufuru. Uye zvakare Jesu akauya kuti akwanise kubvisa rumborera irworwo murufu. Uye paainge achikwira mugomo, munorangarira kuti takazviratidza sei tumadzvanga tudiki tutsvuku panguo yake? Mushure mechinguva twese twakaita sedzvanga rimwe guru uye richimwaya ropa paaive ari. Mutumbi wake mudiki wapera simba, haana kukwanisa kuenda kumberi. Zvino akawa. Simoni Kurini, murume wechitema, akamubatsira kutakura muchinjikwa kuenda kumusoro kwechikomo. Uye pavakamuroverera pamuchinjikwa, akachemera mvura. Chero munhu ari kubuda ropa anoda mvura. Munorangarira here pandakaparidza umwe usiku nezvenondo? Nondo inotakwairira hova yemvura. Saka mweya wangu unotakwairira imi, o Mwari. Kana nondo ikakuvadzwa uye ichirarama, ichirasikirwa neropa, inofanira kusvika kune mvura kana kuti inofa. Ndakapfuurwa zasi mumunda pandaive nemakore 14 ekuberekwa. Zvino ndakanga ndakarara ipapo, makumbo angu akaputiswa pandiri kunge hambega kubva kuchifefe che12 gauge. Zvino ndakachemera mvura. Oh, ndipeiwo chekunwa. Ndaive nechiveve, makumbo angu akanga abatwa nechiveve. Shamwari yangu yakamhanyira kudziva rekare raive nemhando dzose dzezvipembenene zvidiki, matope. Ndakanga ndisina basa nokuti zvaiva chii, uye akaicheresa ikazara nemvura. Zvino ndakavhura muromo wangu uye akasvinira kepisi yake saizvozvo mumuromo mangu. Hongu, ndaifanira kuva nemvura. Akanga achibuda ropa. Akati, ndipeiwo chokunwa. Zvino vakamupa vhiniga pasponji. Zvino akairamba uye akairamba. Aive gwayana ramwari raifa pachinzvimbo chedu, richiunza yananiso kumunhu wenyama. Chaiva chii? Mwari wekudenga. Billy Sunday akambotaura kuti gwenzi roga roga rakanga riine ngirozi dzakagara mariri dzichiti, ingodhonza ruoko rwako rubve wonongedzera munhu wako, tinoshandura mamiriro ezvinhu. Boka iroro risina machikira revapengereki vechitendero rakadaidza vamwe vadzidzi vakuru vakadzidza veDDPHD vakafamba paari ndokuti zvino kana uri mwana kwamwana wamwari wakaponesa vamwe iwe pachako haugoni kuzviponesa uruka kubva pamuchinjikwa uye tichazokutenda. Havana kuziva kuti vaitotaura zvakanaka nezvake aigona kunge akazviponesa asi kana dai akazviponesa haaizogona kuponesa vamwe saka akazvipa zita rake ngarikudzwe akazvipa pachake kuti ndigoponeswa uye ugoponeswa. Oh, irwo rudo rusingaenzaniswe. Aisafanira kurwara mutumbi uyo wakakosha wakaberekwa nemhandara waisafanira kurwara asi akarwara kuti agoziva nzira yekundireverera pandinorwara. Aisafanira kurukutika asi akarukutika. Ndakaverenga kanhoroondo kadiki pane imwe nguva pazviri handizive kuti zvaive zvechokwadi here kana kuti kwete. Paakamutsa mukomana uya wekunaini uko kubva kuvakafa akagara padombo ndokugomera nemusoro waitema nekuti aitofanira kutakura urwere hwedu. Akatozotakura chivi chedu uye ipapo paakafa uye pakarivhari apo nyuchi iya yakare nerufu payakanyudza rumborera rwayo kamwe. Chero ani anoziva kana nyuchi yanyudza rumborera rwayo haizogoni kuruma zvakare. Paya nyuchi painobhururuka ichienda kana chimwe chipembenene chinoruma pachinonyudza rumborera rwacho chinodzura rumborera rwacho. Ichiri nyuchi asi haichisina rumborera chinhu chega chainogona kunziririka uye nekuita ruzha rwakawanda. Dicho chinhu choga chinogona kuitwa nerufu kumutendi kuita ruzha rwakawanda. Asi hareruya ngariropafadzwe zita rashe akanyudza rumborera rwerufu irwo rwomunyama yake pachake. Emmanueri akazviita. Akamuka zvakare pazuva retatu akazunzira rumborera kunze kubva imomo uye hafe manherano. Zvino mweya wake uri muchivakwa chino uye anozviratidza kuva mupenyu pakati pedu. Ndiye Mesiya wedu, ndiye muponesi wedu akaropafadzwa.